vanhu vashanu vakakuvara zvakaipisisa uye vakandorapwa pachipatara chetsatswets uye mumwe chete apuwa mubhedha pachipatara chegood mission vakarohwa ava vanotiwo vasungwa nemapurisa epachatswets apo vandomhangara nyaya yekurohwa kwavo mumwe wevakarohwa vatapiwa chiro vaudza studio 7 vari pakamba yemapurisa kuti vavanofungidzira kuti vatsigiri vezanup f vaive vakavhara kumeso vakapinda muchitoro chavo zvechisindiva vakatanga kuvarova
chitoro pacho pachitoro pamba takangoerekana dhora rohwa nenoku iri hadhi noku munhu achirova dho nobva atokava nobva dhora topinda mukati kwakutotanga kutorova mudzimai wangu wakutanga kurova chirwavo nemabhatani stiki vanhu vacho vakavhara kumeso vamwe vaive mara kwakupinda mukati mubhawa mune vanhu vakanga vasaririra varimo taritangovhara bhawa kota past 8 vakanga varimo vanga vakagara imo vakasvika vachingotanga kungorohwa
vamwe vevakarohwa ndevapatrick chimbare amai loveness gwatidzo vabrian stole amai privilege gore musandu vasidini mashiri navaefrem tavarwisa amai gore musandu vati vatsigiri vezanup f ava vaitungamirwa navabenson gadzikwa avo vavakakwanisa kuziva
inini kwandanga ndakagara tangozouyawo tichidanwa nakodhineta vedu vachitotiudza kuti hanzi vamwe vedu vari kurohwa kumusoro kundobva takatomanyawo tichitevera masure mavo ndobva tatowana ivo vakutorohwawo tobva tatizawo
nhengo yetriple c mudunhu rekwagutu valoid mufudze vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa uye vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga
vakangosvikirwa vari patownship nevanhu vezanup f unobva varohwa na vanga vane mabattoni stik vacharozanga vaine futi vamwe vacho vanzi vaine mabattoni sticks but ndoni takamawana kupi sinzi vanga vasiri mapu vakarohwa sofa vari mainjaries vatavo vatakorose vai5 pane vari kumapurisa but hatizivi kuti macharges avo vanga vazonzi kudini bcause vanhu vese vakanga vachikotorwa mastatement vakamirira velondoda kuti vapi way forward
vamufudze vati vatsigiri vavo vashanu vaswera pakamba yemapurisa epachatswets apo vapidigurirwa nyaya vakanzi ndivo vakaita mhirizhonga hatina kukwanisa kubata vari kumirira zanup f musaridzo idzi vajohn paradza sezvo vanga vasingadairi nhare yavo kana vagwatidzo avo vanonzi ndivo vaitungamirira vakarova asi mutauriri wezanup f mumasvingo vapepuka ichiwewe vati manyepo havaiti zvemhirizhonga asi vatsigiri vavo ndivo vakatorohwa nevetriple c
chamunofanirwa kunzwisisa chaakuitika ndechokuti triple c inoita mhirizhonga munzvimbo dzainoona kuti zanup f ine rutsigiro rukuru saka istrategiwo yavanoshandisa ivo yokuti vakwanise kuwanikwa vachinzwirwa tsitsi kuti panozobuda dudziro dzesarudzo vanoda kuti pabude zvichinzi sarudzo idzi havana kukundwa nokuti hadzina kuitwa murunyararo
vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa mumasvingo assistant inspector Lauren Dlovu vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi
Alright. Handisi kuhofisi ndekuHararo graduation batai Panyati Ponyati
vati tibate mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati asi vanyati vangasingadairi nhare yavo vanhu vana vari kukwidzana musaradzo iyi vanoti vaparadza vaefrem morudu vetriple c varobson kurwa vebato renational constitutional assembly kana kuti nca navamartin mudzingwa avo vakazvimiririra ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba